Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manhero akanaka vatereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu mbudzi 9 2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Guta reHarare roparura urongwa hwaro webhajeti regore rinouya. Zvakabuda musarudzo dzakakosha dzemuAmerica dzemamidterms zvotanga kuziviswa. Zimbabwe Electoral Commission yopuwa mazuva manomwe kuti ipe sangano reElectoral Resource Center gwaro revavhoti kana kuti yoendeswa kumatare. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kanzuru yeHarare nhasi yatura urongwa hwayo webhajeti regore rinouya remari inosvika mabhiriyoni mazana maviri negumi nematatu emunyika kana kuti 213 bhiriyoni ichivimbisa kuti ichakoshesa nyaya dzekuwanisa vanhu mvura yakachena uye kuchenesawo maguta. Kanzuru yavimbisa kuti haisi kuzowedzera mimwe mitero zvakanyanya. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Parura urongwa webhajeti iri kumuzinda wekanzuru wetown house muHarare ndisa chigaro zvekufambiswa kwemari mukanzuru yeHarare vaCosta Mande avo vati
gore rapfuura takange tiine bhajeti re 41.2 billion Zimbabwe dollars asi mukatarisa gore rino paita kuchinja kwemafiga iwayo bhajeti redu regore rino riri just pamusoro pe 213 billion Zimbabwean dollars asi mukatarisa zvinoita sekuti yakakwirisa zvakanyanya asi mukatarisa kuti pa exchange rate yedu iripo izvozvi munoona kuti mukaichinja mukaisa kuma dhora ekuAmerica budget iri ritori pasi pe budget rakanga riripo gore rapfuura.
Vaenderera mberi vachiti mitero yakadai semvura nezvipatara haina kuchinja.
Tawirirana isu kuti hatisi kunge tichiomesera vagari tichange tichimaintaina tichange tichichengetedza zvange zviripo panyaya yemari dzichange dzichibhadharwa kuzvipatara dzichange dzichibhadharwa mudzimba dzemvura dzemasuweji uye nedzemutero wedzimba zvinhu izvozvo izvo hatina kunge tichikwanisa kuti tizvichinje nokuti tinoda kuti tinge tichipa zvakanakira kuti vagari vedu vange vachikwanisawo kubhadhara isusu tichivapawo shanduko yavanoda munzvimbo dzavanogara.
Asi kanzuri iri kutarisira kukwidza mitero yemotikari dzinotakura varwere kubva pamadhora makumi maviri emadhora ekuAmerica kana kuti $20 kusvika kumadhora makumi matatu nemashanu kana kuti $35. Vati zvinobatsira kuti maambulensi aya anyatsoshanda zvakanaka. Vachitaura neStudio 7 mushure mekuturwa kwebhajeti ra2023, Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vachema-chema nekusapiwa mari iri muurongwa hwekuendesa masimba kumatunhu kana kuti devolution uye kusabhadharwa kwemitero kuri kuitwa nevamwe vemabhizimusi.
Asi tine nyaya dzekuti bhajeti redu riri kuaffectwa nemari dzedevolution dzisiri kuuya, riri kuaffectwa nevanhu vari kuita zvikwereti vari muhurumende nekuaffectwa nekusabhadhara kunenge kuchiita nzvimbo nemabhizinisi edu ari kutorwa nevanhu. Saka iko zvino tange tichitora tatora ma business edu akaita sana Rufaro Marketing tikaisa ma board vana City Park kuitira kuti vaunze mari ku kanzu taisa
gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai moyo vakaudza dare reparamende svondo rapera kuti imwe mari yekanzuru yedevolution iri kupiwa kambani yeGeogenics iri kugadzira kunorasirwa marara kupomona. Kanzuru yakati yabuda muchibvumirano nekambani nekuti inofunga kuti pakaitwa uhori unotyisa zvekuti kanzuru iri kunzi ibhadhare mari inosvika zviuru makumi maviri nemaviri kana kuti 22,000 pazuva kuti irase marara kwemakore makumi matatu anotevera. Vamafume vacho vari kutarisira kugadzirisa makirinika, migwagwa, kuwanisa vanhu mvura yakachena nemutengo uri pasi pamwe nekutenga mota dzakawanda dzinotakura marara. Mumwe mugaro wemuHarare vatanatsi wadhambuza vati vafarira urongo hwemari uhu sezvo mitero yakawanda isina kukwira asi vati vanotenda maruva vadya chakata pane zvavimbiswa nekanzuru.
Zvinhu zvizhinji hazvina kuwanikwa zvichikwidzwa tikatarisa nhau dzehutano kumakiriniki kana kumahospitari. Asi tinoonawo zvakare kuti maambulensi chero asingawanikwe zvavo tiri kuona kuti vakwidza zvinova zvinokwanisa kukonzeresa dambudziko kwatiri isu majeneral citizens vasinawo mari dzinokwanisa kunge dzichikwanisa kuti vadani maambulensi wavo kuti vaende kuzvipatara.
Mukuru werimwe sangano rinomirira vagari reHarare Residence Trust vaPresa Shumba vatiwo
mari dzavari kutaura dzekuti dzemarara vachidziisa pamari yakaita se$8 imari yakawanda zvikuru inofanirwa kudzikiswa kuuya kana pa$4 kana pa$5 pamwedzi. Uyewo mari yekusuwage inofanirwa zvakare kuti idzike kuitira kuti bill rose kana tichiri tarisa rinotipa mari inogona kusvika pagumi remashanu remadhora $15.
Vagari vemuHarare vachaongorora bhajeti iri kwemwedzi vachipawo pfungwa dzavo. Kana izvi zvapera, bazi rezvematunhu rinozopa shoko rekupedzisira kuti bhajeti rotambirwa here kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Kuverengwa kwemavhoti musarudzo dzemuAmerica kuri kuenderera mberi pasina kunyatsozikanwa kuti nderipi bato rinenge riine vanhu vakawanda mudare reHouse of Representatives nereSenate. Mudare reSenate pari zvino achiri mangange maDemocrats nemaRepublicans aine nhengo dzeSenate makumi mana nemasere kumapato maviri aya. Kudare reHouse of Representatives, maRepublicans ane zvigaro mazana maviri uku maDemocrats achiine zana nemakumi manomwe nemana. Izvi zviri kubva kunepfenyuro yeAP. Mukuziya nezvenyaya yesarudzo iyi, tabata mutori wenhau webepanhau reAlpha Media Holdings rinotsikisa Daily News, Zimbabwe Independent nemamwe mapepa akakokwa kuzoongorora sarudzo idzi, Blessed Mhlanga.
Ndakasvika muno muAmerica ndikatanga nekuenda kuPhoenix, Arizona. Ndikazobva kuPhoenix ndikaenda kuNorth Carolina. Kunova ndiko kwandiri, ndo kwandakaona vanhu vachiisa tsamba dzavo dzekuvhota kumapolling station nezuro.
Zvii zvamungati makadzidza pane zvamakaona?
Takadzidza zvinhu zvakati wandei pamusoro gutsa ruzhinji kana kuti demokrasi muno muAmerica. Kana vanhu vemuAmerica mapoliticians kunyanya-nyanya kana vachikampena vachitaurira vanhu kuti vavavhotere, havashandise mhirizhonga, havashandise kurovana. Nyangwe hedu takamboverengawo mune mamwe mapepa tichiona kuti pane mainstances kana kuti pane nhambo dzakaitawo kupikisana kwakazosvika mukutyikidzirana. Asi kazhinji kazhinji kana vachiita maelections avo vanotaura zvakanaka, vachitaura pfungwa dzavo, kunyanya-nyanya pfungwa dzavo ndidzo dziri kunyanya kurwisana. vema Republican varikutaura nyaya economy kuti kune inflation ma price arikukwira zvakanyanya and zviri kunetsa vagari vemuAmerica.
Ko vemaDemocrats vanga vachitiwo kudi?
MaDemocrats arikutaura nyaya yavo yekuti vanasikana vanofanira kusununguka kubvisa pamuviri pavanenge vasingadi nekuti miri yavo yacho ndeyavo. Paunotarisa pazvivhitivhiti zvavo unonyatsokuona kuti aiwa umwe noumwe ari kupuwa mukana wekuisa maadvets ake, ekuisa campaign material yake pamatelevhizheni. Zvasiyana nekumusha kuZimbabwe kwandobva kwekuti ukatarisa nepenyuro yeZBC unonyanyisa kuona kuti kunenge kungori neparty one.
Ko munoonawo sei zvanga zvichitaurwa nevamwe vemaRepublicans zvikuru vanga vachitsigirwa navaTrump zvekuti vanogona kuramba kutambira zviri kubuda musarudzo?
Nyaya iri kunyanya kutaurwa nevanhu vekuDemocratic Party vari kutaura kuti izvi zvinhu izvi zvichakonzera bonga mupopoto musarudzo kunyanya-nyanya dzemuna 2024 dzapresidendi. Asi maonero evanhu vari kuenda kunovhota nevanhu vanoita zvekuvhotesa zvacho ivo pachezvavo vachiri nehope kana kuti vachiri nekuvimba maelections emuAmerica.
Mutori wenhau weAlpha Media Holdings akakokwa kuzoongorora sarudzo dzemuAmerica, Blessed Mhlanga, achitaura ari parunare kuNorth Carolina. Tichiri panyaya iyi, Marvelous Mhlanga nyauye weStudio 7 abatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Moses Rumano.
Ndiri kuona sekunge bato remaRepublicans richakunda remaDemocrats.
Sei muri kudaro? Nekuti tinoona kuti kune dzimwe nzvimbo kuma battleground states dzadzakatarisirwa kutorwa nemaRepublican dziri kuwanikwa dzichitorwa nemaDemocrats.
Zvinodaro nekuti nyaya yeupfumi haina kumira zvakanakaba nenyaya yakatangwa neRussia. Saka zvinoreva kuti izvozvo kune vanhu vari kunyunyuta pamusoro pekuti upfumi hwenyika yeAmerica huri kufamba nenzira isiri yoba. Asi hazvo zvakadaro, tinogona kuona kuti kunewo zviri kuitwa musarudzo nemaDemocrats zvinorangidza kuti vari kukunda. Saka tichada kuzombomira tiona kuti tinozoona sarudzo inomira sei pakuzopedzesera kwacho.
Tinoona kuti kunzvimbo yakadai sePennsylvania uko kwanga kwakatarisirwa kutorwa nemaRepublicans kwanga kuina Dr. Mehmet Oz, vawanikwa ivo vachikundwa nemuDemocrat vaJohn Fetterman. Munoona sei izvi? Tichiona kuti vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakawanikwa ivo vachienda kunotsigira nhengo yavo yemaRepublican.
Izvi zvinorangidza kuti utongi hwaTrump hauna vakufarirwa nevamwe vanhu vazhinji kunyanya kunzvimbo yakafanana nana Pennsylvania, nekuti vanga vachiita zveumbimbi ndoga. Saka vanhu vaneta nezvekuda kuita zveumbimbi ndoga kunyanyanya kudunhu rePennsylvania, ndopatiri kuona kuti vanhu vari kuramba kuti havachadiba zvaiitwa navaTrump kuti uye zvirambe zvichidzokororwa munyika yeAmerica. Zvinoreva kuti zvinofadza mukati mezvematongerwo enyika munyika yeAmerica kana vanhu vachisimuka vachisarudza watungamiriri wavanoda wanounza rujeko uye neremangwana rakajeka.
Imwe nyaya iri kunyanyotariswa neveruzhinji nyaya madzimai inyaya yekuti munhu wemudzimai anokwanisa iye kuwanikwa achibvisa pamuviri kana pachinge pasina kubatwa zvakanaka, iyo inorambwa nemaRepublicans asi ichitsigirwa nemaDemocrats. Munoona izvi zvichizosandura here mamiriro ezvichabuda musarudzo idzi?
Ndiri kuona kuti zvichakonzera shanduko chaizvo zviye zvichabuda pamaresults aya, nekuti madzimai ane kodzero dzavo vanenge vachida kuti pane zvaitika kana munhu abhinywa abatwa chibharo, pane zvinoitika zvekuti kana munhu anenge achifungawo madzimai zvaanenge achida kuita, ndinoona kuti vachapa kutsutsumwa kwavo zvakanyanya.
Avo vanga vari muzvinafundo Moses Rumano vachitaura naMavelas Mhlanganyauye weStudio 7 vari muguta reDallas muno muAmerica. Sangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights rapa Zimbabwe Electoral Commission mazuva masere kuti ripe gwaro reva voti kana kuti voters roll richashandiswa pakudimbura miganu yenzvimbo dzichavhoterwa kana kuti delimitation musarudzo dzegore rinouya. Zek inoti vanoda kuwana gwaro iri vanofanira kubhadhara mari inodarika zviuru zana nemakumi masere kana kuti 187,238 United States dollars. Izvi zvinotevera kudzikwa kwemutemo wechimbi-chimbi kana kuti statutory instrument 145 of 2022 wakawedzera mari yekutenga gwaro revavhoti kusvika padhora rekuAmerica rimwe chete papeji imwe chete kubva pamasendi gumi chete kana kuti 10 cents ekuAmerica. ERC kana kuti Electoral Resource Center yainge yakumbira gwaro iri muna chikumi. Izvi zvapa kuti gweta reERC kubva kuZimbabwe Lawyers for Human Rights rinyorere Zimbabwe Election Support Network kana Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC tsamba kuti ipe ERC gwaro iri kana kuti nyaya iyi yoendeswa kumatare. Kunyangwe gwaro repadande mutande richiita mazana maviri emadhora kana kuti 200 US dollars, ZEC yakaramba zvakare kuritengesera kuERC. Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights va Dr. Tarisai Mutangi vanoti zviri kutaurwa neZEC hazvina maturo nekuti kana vakatotara muganhu negwaro revavhoti zvinoreva kuti rinokwanisa kuonekwa nevanenge vachirida. Dr. Mutangi vanotiwo mari dzekutenga gwaro idzi dzinotyorawo mutemo wesarudzo nebumbiro remitemo rinoti ikodzero yevanhu kuwana gwaro revavhoti nemutengo unonzwisisika. Mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vakaudza bepanhau reNewsday kuti gwaro repadande mutande kana kuti electronic copy richaburitswa munguva pfupi inotevera. Vagari vemudhorobha reChiredzi nenzvimbo dzakapoteredza vari kutyira kubatwa nechirwere chekorera icho chinonzi chakabata vamwe vanhu munzvimbo iyi nezuro zvinonzi zviri kukonzerwa nekushayikwa kwemvura yakachena. Mutori wedu Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akabatwa nechirwere chekorera uye pane vamwe gumi vari kuongororwa. Vamwe vagari vakaita saamai Eniam Karati vemumusha weTsovani muChiredzi vanoti vave kutyira upenyu hwavo sezvo vari kutarisana nedambudziko remvura iyo yave nemwedzi inodarika miviri ichinetsa.
Ini semugari wemuno muTsovani nyaya iri kutotishungurudza yekorera yatangai nokuti isu matinogara muno tatova nemwedzi tisingawani mvura, saka tiri kutotya kuti chirwere chinogona kupararira zvikuru sei kuvana vedu mukati mezvikoro umu kwavanenge vachienda kusina mvura. Denda iri rikapararira kuvana
izvi zvatsinirwa nevanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari reUnited Chiredzi Residents and Ratepayers Association kana kuti uchira amai Constant Chikumbo.
Saka izvezvi vagari vangobatiraura mumaoko nokuti hatisi kuziva kuti chii chichatevera, nokuti kana pasina mvura zvirwere zvakaita sekorera ndopazvinonyanya kubatira. Saka tangobatiraura mumaoko tisingachazivi kuti toita sei nokuti kanzuro ikuratidza kuti haina chekuita pamusoro pekuti mvura iwanike.
Kanzura weward 18 mumusha weTriangle kuChiredzi vaGilbert Mutubuki vanoti vagari vave kumanikidzwa kunwa mvura ine tsvina yekudiridza nzimbe inodarika nemimigero yakavhurika. Vanotiwo nyaya yekuti vanhu vanozvibatsira pedyo nemigero iyi inobva yapa kuti itonyanye kusviba zvichiisa vanhu munjodzi yekubatwa nekorera.
Isi tikagore negore chinokonzeresa inyaya yemaa2 farmers atarisa kuna natanda vavi vana emanzini macompound avo haana matoilets atova ne 10 years asina matoilets, saka vagari kana vachida kuzvibatsira vanongoenda mudzimbe kana pamwe. Then hakuna kuti mvura yatingati clean water, vagari vanomwa mvura yemukanara mavanogezera.
Vamutubuki vati kanzuru yavo iri kuvaka zvimbudzi nekuchera zvibhorani kuedza kuti vanhu vasarware nezvirwere zvakaita sekorera. Munyori wekanzuru yeChiredzi injiniya Wesley Kauma vati vasati vanzwa nezvedenda iri kubva kubazi rezveutano. Mukuru mubazi rezveutano mudunhu remasvingo Dr. Amedas Chamu vatenda kuti chirwere ichi chakabata munhu kuChiredzi vachiti bazi ravo richiri kuongorora vamwe vanofungirwa kuti vanacho.
pakangoita 1 chete kunzeke kuchire saka currently vari kuti umboita my investigation but so far unongova 1 tongova nedzati 1 chete.
Muna 2008 vanhu vanoda kusvika zana rezviuru kana kuti 100,000 vakabatwa nechirwere chekorera munyika, vamwe zviuru zvina vakafa. Kuti vanhu vasabata nechirwere chekorera, nyanzvi dzinoti vanofanira kunwa mvura yakachena, kugeza maoko nesipo vasati vabika nekudya, kubhoirisa chikafu uye kushandisa zvimbuzi. Kana munhu abatwa nechirwere ichi, anoita manyoka, kunzwa nyota zvakanyanya, kurutsa kana kunzwa kuneta. Anenge achinzwa izvi anokurudzirwa kumhanya kuchipatara. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muIndia, vaSabmariama Jaishankar, vanoti nyika yavo ichawedzera kudyidzana kwayo munyaya dzezveupfumi neRussia kuburikidza nekutenga mafuta ekufambisa dzimotokari. Vari kushanyira Russia uye vakataura izvi mushure mekuita musangano negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muRussia, vaSergei Lavrov. Rwendo uru rwauya kwasara mazuva maviri kuti gurukota rezveupfumi muAmerica, amai Janet Yellen, vaendewo kuIndia kunoita musangano nechinangwa chekuda kuti nyika iyi itende kushanda nenyika dzekumawirira kuona kuti Russia haiwedzere zvakanyanya mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari. Mutambi webasketball wekuAmerica akasungwa kuRussia achinzi ainge aine zvinodhaka kana kuti macannabis akatongerwa kugara mujeri kwemakore mapfumbamwe. Anonzi nemagweta ake aendeswa kujeri rinonzi nevanorwira kodzero dzevanhu rinotyora kodzero dzevanhu zvakanyanya. Mutauriri wemuzinda weWhite House, Karine Jean-Pierre, anoti America yakaedza kuti aburitswe musungwa ichipa Russia mumwe chimwe chizvarwa chayo chiri muAmerica, asi Russia yakaramba yakatsika madziro. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, svondo rino tine hurukuro nava Innocent Ndenda vari mudunhu reTexas muno muAmerica. VaNdenda avo vanobva kuwedza kumashonaland East vanoti vakauya muAmerica muna 2016. Vanotiwo kunyange hazvo vachishanda samaneja kune imwe kambani kwakare kuTexas, havana kusiya basa ravo, mabasa avo avanoita ekuedza kubatsira vamwe vanoshaya kumusha. Pari zvino vari kushanda nemasangano matatu anoti remubatira pamwe Trust, iro rinobatsira vanenge vachishandisa zvinodhaka, remakoni North District Association rakandangana nenyaya dzebudiriro, pamwe nereglobal exchange program, iro rinobatanidza vanhu vanobva kunyika dzakasiyana-siyana. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ndakauya ndichiuya for a training yandaiuya kuzoita for a year through our organization, zviri zvevoluntary through Global Exchange Program International. So I was linked with this other organization over here in America that I partnered. So they hosted me for a year and doing some training over there.
Saka iye zvino muno muAmerica ibasa ripi ramava kuita?
Muno muAmerica ndirikushanda ndichiita zvemaproject management, but ndowanzo kushanda neimwe organization yatirikuita zvemaconference yatakatanga nemwe mukadzi wemuno inonzi Everything Underground. If you go on the website everythingunderground.com, you can find my programs at NATA nemaconferences at NATA on a yearly basis.
Matambudziko apiwa muri kusangana nawo mukugara kwamaita muno muAmerica?
Muno handikati tine matambudziko akanyanya kuwanda atatichisangana nawo, asi takazongoaffectwa for the past 3 years necovid pose pavasina magathering isusu tichida kuita maconference, saka we couldn't operate for almost 3 years.
Chinonzwa vamwe vari kunze kwenyika vachiti vane zvirongwa zvakasiyana siyana zvavanenge vachiita zvekubatsira kumisha kwavanobva. Imi mune zvamuri kuitawo here?
Kumusha ndine mabandiko akati wandei andinomira nawo. Ndine Global Exchange Program International, which is a voluntary organization inodila nemaexchange programs vamwana vachibva kuna Europe nekuna America neAsia kuti vauye vachionawo munyika medu vachiita development vasiri matourist but vachibetserawo mukuitwa kwemabasa aya. Then also ndinobata nemubatira pamwe trust iri kuita nezverehab vana vanyanya zvinodhaka, saka we try kudzoredzera vana mune zvinodhaka zviri kuitwa kumusha. Then also kumusha kwaberekwa mai ndirimo mabandiko redevelopment yedunhu iroro inonzi Makoni North District Association. I'm the chairperson wemanda diaspora. So tine maactivity atiri kuita kuwandudzawo kuti matara nechidevelopment yamira mumamisha. Vanhu vachingochema kuti hurumende hurumende, but ndisu vanhu vacho vanenge vachigara panzvimbo, saka zvimwe zvacho zvoda kuti tibatane tese musoro pamwe togadzirisa dunhu rekwedu. Ndo imwe project yatiri kuita iyo.
Tinoona kuti mune masangano angada kusvika matatu kana kudarika amuri kushanda nawo. Muri kuzvigona sei?
Hakunganzi tiri kuzvigona, asi kuti tinee tichiedza kuvandudza kusvika tiende. Nekuti ukaramba uchichema hazvinei zvazvinobetsera, asi kuti mukabatanidza musoro pamwe moita chinhu. Plus umbimbi ndoga huvaki chinhu. Dai vanhu vekwedu vakwanisa kunge vachibatana tichiisa musoro pamwe, nekuti tiri kuwanza umbimbi ndoga. Ndosaka tisinei kwatiri kuenda. Ndinogara ndichiudza vanhu kastatement kamwe kari fani kekuti panongoita united vanhu kana kuti panoita united zvinhu zvinoita. If you look at the countries ese ane zita rekuti united, dzese dzakabudirira. United Kingdom, United States, United Arab Emirates, whatever chiri united chinobudirira nekuti chinenge chawanza musoro chaitwa pamwe chete.
Ko, remangwana renyu munoona rakamira sei nemashandira amuri kuita pari zvino?
Remangwana rakajeka. Ndinoshuvirawo kuti ndinozorangarirwawo semunhu akakwanisa kushandawo nevamwe, kubatanidza kana vanhu kuti tivandudzewo magariro edu sevanhu vatema. Ndo chinove chishuwo changu.
Avo vanga vari vainnocent Denda vari parunhare mudunhu reTexas muno muAmerica, vachitaura naJonga Kandemiri weStudio 7.
Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasi rose gore rino. Batanai neVoice of America mumhemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru aya muAfrica. Tichange tichikupai zvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezvemitambo inenge yoda kutambwa, uye kana yapera tichaziya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura, pamwe nezvikwata zvingangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya, tichizeyawo nezvevarayiridzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye iwo vemudhoa. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerera aya pano paVOA Africa neStudio 7. Ngatibatanei mukuona zvidovado nemashiripiti zvichabuda kunhabvu yeWorld Cup.
Vateriri, musakanganwe kuti tichange tichikupai zvose zvinenge zvichiitika kumakwikwi eWorld Cup ari kuitirwa kuQatar. Munokwanisa kuenda pamaFacebook page edu, muchikwanisawo kuenda www.voashona.com kunoona zvinenge zvichibuda uye kuteerera panhepfenyuro dzedu nenguva dza7 uyezve nenguva dza6 mangwanani. Pose panenge potanga mitambo yakakosha yeWorld Cup, uye nhasi chikwata cheSenegal changa chichizivisawo kuti mutambi wacho ane mukurumbira Sadio Mane anotambira kuBayern Munich kuGermany anogona kutadza kuenda kuWorld Cup mushure mekunge akuvara achitamba kuBundesliga kuGermany. Tichakupai zvose zvinenge zvichiitika mumakwikwi eWorld Cup. muchirongwa chedu chelive talk na 8 p.m. tirikuita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica nezviri kubuda musarudzo dzema midterms muAmerica dzakaitwa nezuro. Sarudze dzakakosha kuti nderipi bato rinenge rave kutonga matare anoti reHouse of Representatives nereSenate. Aiwa, vatereri sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Guta reHarare roparura urongwa hwaro webhajeti regore rinouya. Zvakabuda musarudzo dzakakosha dzemuAmerica zvoziviswa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Gaina Saidi munhau dzeIsindebele.
Sokuisikati sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngezindaba ze ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 4 kuLwezi 20 mhlaka 9 kuLwezi 2022. Ibizo lami ngugeyino kumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje.
Ngiyabazama ukuthi sikumedisa abantu abangu 183 for me vumba chikwe mine. So ngilokhiska tibe for me Zimbabwe rights for me human rights. Zimbabwe rights for human rights. Ama allegations akho akaphumisisi.
Amagqwetha azama ukukhulula abantu abafika phose amakhulu amabili ababotshwe evumba chikwe mine abavalelwe enkambeni yamapholisa eGwanda.
Ungazele ubone into vele izanu engafuni ukuthi iyenzeke. Into esiza yona ukuthi ihlale isembusweni. Ngoba uyazibuza ukuthi umthetho nxa uthi khona i-voters roll ayibe released kodwa ingenzi. That is a big problem.
Amabandla aphikisayo enhlanganiso ye-Election Resource Center bakhala ngokunganikwa yiZimbabwe Electoral Commission ugwalo olulamagama abavotayo olwe-voters roll.
Into engethusayo ngabantu asebekhala ngi-voters roll bakhala ngayo manje uthetho luseminyakeni ozayo but i-voters roll ilizele ikhona laba bantu sidlule kuma-by-election abazange bazihlupha langayo.
Akukhanyi kuhle ukuthi yiliphi ibandla elinqobileyo kukhetho olwenziwe eMelika izolo olokudinga amalunga amadala omabili ePhalamende abalisa eleSenate lele House of Representatives kanye lobo sibalukhulu bezabelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amagqwetha akunhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights azama ukukhulula abantu abafika phose amakhulu amabili ababotshwe izolo lanamhla evumba chikwe mine abavalelwa enkambeni yamapholisa eGwanda. Umnumzana Jabulani Mhlanga, omunye wamagqwetha enhlanganiso le, uthi bazama ngamandla wonke ukukhulula abantu laba abagoqela abesifazana ababili. Amapholisa acine phosa intuthu ehitchayo kulandela ukuchiswa kwezakhiwo zomgodi lo kanye lezindlu zabaphathintambo bevumba chikwe mine. Abesifazana bebebhikitsha ngokungaholiswa kwabomkabo okwenyanga ezintathu ezedluleyo. Amakhosikazi la abefika phose amakhulu amabili avuke emadabuka kusa elubhekise emgodini wegolide wevumba chikwe ukuyakhonona ngokungaholi kwabomkabo okwenyanga ezintathu. Umhlanga utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuba abanye ababotshiweyo bazamiswa emthethwandaba kusasa.
Ngiyabazama ukuthi sikumedisa abantu abangu 183 for me vumba chikwe mine. So ngilokhiska tibe for me Zimbabwe rights for me human rights. Zimbabwe rights for human rights. Ama allegations akhona akaphumisisi but what we gather is ukuthi awonkona bebedemonstrator against imine. Kanye imine isibe sikhathi ngabantu imali zabo zeholo. I think kuthiwa bale 2 months njengaholo. So basebedemonstrator izolo. Khona fanele kudemonstrateni wase one tho akulakuzisana kukhona. And then imine yalisikho ngikhona ukucinge selwe bulala izinto zayo. So as a result yasiwa report emapholiseni. Yikho namhla basuke ekuseni yonke botshwa ngamapholisa belekela be-police station. Abanye kuthiwa babotshe izolo. So we're trying to see how best we can assist them ukuthi bathole ngababe kudinga. lokuthi ngihlamba ngixa kusenza sikhipha abanye babuye bevela phansi.
Amapolisa akhuluma yini ukuthi amacala abo ngokuthini khona lapho nxa khuluma lapho?
Kuthi ayi public violence. Amapolisa abo phile isekile and order from Gwanda.
Singathi nxa ukhangele kulabo labo mama kumbe ngabo baba kuphela.
Obaba bangu 179, omama bangu 4. So in total they are 183.
Singathi ngokubona kwakho ubona ngani bahambiswa nini emthethwandaba kumbe kulabanye elingelelisa ukubakhipha namhlanje?
Sisazama kathi ngikhona siyani sihlale meeting with the sport. Sibona ukuthi how best we can get some of them out. Because abaningi vele abanamacala ngamalokuzweni. Kuthiwa ama-dragnets arrestwe ukuthi bapho ngokuthela abanye bonke babophe nje. Sengela bofakazi ukuthi yena ukuthi bengaye bedala amacala.
Ye, so ngokubona kwakho ubona ngani kodwa labo abazatholakala bengani bayamiswa ekhoti bengahamba nini emthethwandaba?
Because nje abanye babothe izulu abanye babothe namuhla. So ngomthetho namapolisa ayakevuma ukuthi abagcine for a period of not more than 48 hours. So nxa sikhangela ababothwe izolo kumele bahambe ekhoti kusasa, ababothwe ekhoti ababothwe namuhla kumele bahambe ekhoti phambi kusasa.
Ubona ngani kuyahamba njani khonokho?
Nxa sikhangela thina kula macala lapho sabona ukuthi ahamba njani ukuthi amapolisa asayenza ama-investigation kanti and abangasinika ama-statements atshengisa amacala akhona bawamisa kanjani. So it's difficult to tell for now ukuthi ngahamba kanjani because bathi sibabhizi bajeba amaphepha akhona. So as soon as singabona amaphepha abanye laba singaba le comment ukuthi sibona ngani amacala akhona ngaphetha kanjani.
Umnumzana Jabulani Mhlanga, ligqwetha leZimbabwe Lawyers for Human Rights, ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseGwanda, ngasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zomgodi weVumbachikwe kanye labakhokhela amapholisa ngoba bebengaphenduli umakhale khukhwini. Inhlanganiso ye-Election Resource Center ithi izahambisa iZimbabwe Electoral Commission emthethwandaba nxa ingehluleka ukubanika ugwalo olujulileyo olumumethe amagama abantu abazavota kukhetho oluzayo. Inhlanganiso le ithi akuqondanga ukuba iZEC ikhuphule intengo ye-voters roll njalo yale ukunika uZulu ugwalo lolu oluzasetshenziswa ngomnyaka ozayo kukhetho lokudinga amakhansila, amalunga edale lePhalamende lo mongameli. Amabandla aphikisayo ayakusekela lokho esithi voters roll kukhanya ingani isetshenziswa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngendlela ezingaqondanga. Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye Freedom Alliance uthi kumele kube lula ukuthi uZulu athole ivoters roll.
I-voters roll babuDube yiyo evotayo, kuvota yona iphinde ibale amavoti iphinde iyegcoba abantu bafaka ezikhundleni. Yikho kulohlupho khonoko. Ungavele ubone into vele izanu engafuni ukuthi iyenzeke. Yinto esiza yona ukuthi ihlale isembusweni. Ngoba uyazibuza ukuthi umthetho nxa usithi khona i-voters roll ayibe released kodwa ingenziwa. That is a big problem. Electoral law is fairly okay, but the electoral procedure is problematic. Yikho lapho abantu abathiwa khona umbuso, i-kingdom yena le khona, iphuma ku-voters roll khona.
Manje pho kuyagcina ngani njengoba abantu beyifuna kangaka i-voters roll?
Ukugcina kwakhona mbonathi kuza kuba nzima ngendlela yokuthi uyabona ukuthi indlela izanu eyenza ngayo kodwa uthola ukuthi abantu bayisekela isenza beyibona ukuthi into eyenzayo imbi. Baphinde futhi bayisekela ukuthi ithi uma iqila nge-voters roll ibambanisa labanye abantu abazayivumela. So-ke yikho lapho kulohlupho khona, akuthembisi ukuthi kuzalungiseka okuyinto kwakhona. Uhlupho lukhona, kukhulunywa nge-electoral reform isikhathi esiningi i-opposition ikhala ngayo. Otherwise, i-electoral law, if you read it, I think it's fairly okay. But the electoral procedure, you ehlupha ukuthi uyabona right now umthetho uthi abu release i-voters roll. But ikabayi release, in the procedures, indlela abenza ngayo, umuntu ufika azenzele akuthandayo kodwa umthetho ukhona. Uyayibona nje. So ke kulohlupho ukuthi kungalungiswa njani. Okulungisa koko ukuthi abantu lobi voters roll bengayibonanga. Baye vota in numbers against khona lokho kwenziwa izana.
Kodwa nxa ivoxiweke i-voters roll kumele kwenziwe.
Uhlupho ke lukhona apho ukuthi voters roll nxa ivoxwe njengalokho esake sikubone ufice kuthiwa kulo muntu le engxenye le 120 years obevota. This thing is a challenge babuthube ngoba umuntu wajayela phela ukwenza lokhu akuqalanga even ngo-1980 into ezazisenziwa abantu besempini ukuthi izinto zenziwa ngenkani la namhlanje lokho kusenziwa izinto ngenkani lokho esibuswa ngenkani njengesikhathi sikaSmith umehluko kawuko.
Umnumzana Mlungisi Moyo, ukubandla lezanu PF sixoxelaye esenyathi esabelweni seMathabeleland North.
I-issue ye-voters roll is highly sensationalized. Ichezwe imizwa ngento engekhoyo kugrawundi. I-voters roll ivele ikhona sisukekhethweni lolo lwedlulele. And i-voters roll ikhona sesiyofika kulolu khetho luzayo. Iveki yikomishini e-operator ngama-timeline ngezikhathi ezifeziweyo nguhulumeni. So iveki layo ungayibona ithingathi iyazama ukuthi ibonise abantu ukuthi lokhu kuyayenza kumbe kakuyenza. So kusiya ngezikhathi layo ezifiwe nguhulumeni. Into engethuthwayo ngabantu asebekhala nge-voters roll bakhala ngayo manje ukhetho luseminyakeni ozayo. But i-voters roll ilizele ikhona. Laba bantu sidlule kuma-by-elections abazange bazihlupha la ngayo. But kathesi i-voters roll need cleaning ngoba phakathi kwesikhathi lesi iminyaka le emihlanu kusukusela kukhetho olwedluleyo kusiya kukhetho oluzayo kuyabe kunabanye abasishiyayo kunabanye abarenounce ama-citizenship kuningi okwenzakalayo. So akusiyo nto yokuthi ungayicela namhlanje uyithole uyifanise uthi yikho okuzayenzakala ngelanga lokhetho kuningi okwenzakalayo.
Ye kodwa khonapho moyo nxa sikhangele kodwa kulabanye phela bakhonona bathi hayi phela asinikwe kathesi siyayifuna noma kanjani kumbe imali nikiniki njalo ngathi bayayifuna.
Right, iveki ibhodi ethethwe nguhulumende ukuthi ingaze yakhupha into ezimanikiniki ikhuphe into ezichachayo ezizancedisusu. So ma isenza ngalolo hlobo kunzima ukuthi ikhuphe impumela ezimvamva inika uZulu ukuthi uZulu asebenza ngazona izinto ngoba kuthatha uZulu yena lowo oyabethole into ento ezingaqondanga kuthiwa ngajika athi hhayi khathi ngani umoya nangu lapha ku-voters roll kodwa lithi umoya utshonile ngomnyaka odlileyo. Thila abantu abangaba yi-16-17 million and iveki ibhodi elihlekane ukuze bakliye bameke sure ukuthi ukhetho olungakabi khona wonke umuntu oku-voters roll ngumuntu ophilayo ngumuntu ozenelisa ukuyavota. So leyo kaso exercise engaphombi ukwenziwa nje ngemizuzwa emibili emithathu ekhona. Mina ngisuka mina ngiye nje ngingangayicela i-voters roll ngo-2018 siceda ukhetho ngahamba futhi ngayacela i-voters roll 2019 ibiphume veki ngacela 2020 ibilokhu iphume veki 2021 ibilokhu iphume. But manje angawuthi amabandla wonke elibuthayo laphikisayo abezama ukuthi ancedise abantu ukuthi abanqabele ukuthi baregistre ukuyavota. So kufana nokuthi kathesi sesekuperiod e-voter registration. So ngalelo hlobo kunzima ukuthi bakhuphe into engaphelelanga bathi kayithathe ithi uZulu kusasa baze kungoba from past experiences ukuthola ukuthi umuntu uyafika athi hhayi mina isihlobo sami lesisathona nyakenye but siloko sikhona ku-voters roll. Bazame ukuthi banqabele lezo zinto.
Lo-ke bekungumnumzana Mlungisi Moyo, ilunga lebandla elibusayo obesithi kuyamangalisa okufunwa zinhlanganiso ezizimeleyo. Esixoxelayo phambilini bekungumnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance obexoxa lo-Gibbs Dube we-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Akukhangi kuhle ukuthi yiliphi ibandla elinqobileyo kukhetho olwenziwe eMelika izolo olokudinga amalunga amadale omabili ePhalamende abalisa ele-Senate lele-House of Representatives kanye labo sibalukhulu bezabelo ngoba ukubalwa kwamavoti akukapheli. Kodwa ibandla eliphikisayo elama-Republicans yilo elikhokhelayo ngoba selithole izihlalo ezingamakhulu amabili 200 ku-House of Representatives. Kuthi ibandla lama-Democrats lona selithole izihlalo ezilikhulu lamachumi ayisikhombisa lane 174 kubika kwabezindaba abe-Associated Press. ingcwethi zithi ama-Republicans akhanya ezanqoba ahluthunele ama-Democrats leli dale. Kudale le-Senate, khona amabandla amabili asethole izihlalo ezilinganayo ezingamachumi amane lasitshiyangalombili, 48 ngalinye. Kulezihlalo ze-Senate ezine eziseleyo, lapho kuzabalwa khona amavoti ezibalisa e-Arizona, Georgia, Nevada, le-Wisconsin. Abancintise bemele amabandla amabili kulezi zigaba bangutshikilo bhanqa. Esigabeni se-Pennsylvania obekubusa khona ama-Republicans, umnumzana John Fetterman wama-Democrats unqobe uDr. Mehmet Oz wama-Republicans. Esigabeni se-Georgia khona ukhetho lwe-Senate lubikwa lulakho ukuphindwa i-runoff ngoba kukhanya kungela ozathola amavoti ahlelwe ngumthetho. Sixoxe lo munye wabavote izolo ohlala eTexas, umnumzana Raphael Mthombeni.
Besikhangele sibili ngamehlo abomvu ukuthi kuzahamba njani. Bekukhangele ongathi ama-Republicans azabuya ngobubomvu bawo kuhle kube bomvu ilizwe lonke. Kodwa-ke akusazange kube njalo. Kungenzakala ukuthi bathathe i-House of Representatives, kodwa-ke bazabe bebalutshwane kakhulu ukuthi laba benza i-majority u-House of Representatives.
I-Senate uthi ubona isiya kuma-democracy yini ngoba siyabona zindala zombili impela ezigabeni lapho okusabalwa khona amavoti.
I-Senate yona ibivele ngathi yalela ngapha kuma-democracy ngoba labo bebengathi kabalaqiniso ukuthi bangayithatha lokho bangayithathi. Ngapha kuma-democracy bekusele kanje ukuthi kube lezihlalo esisodwa kumbe ezimbili ukuthi bayithathe. Nxa kuyikuthi bona ama-democrats kabaluzanga isihlalo esisodwa besiluzela kuma-republicans.
Asithi i-lower house yebo ithathwe ngama-republicans, i-senate iye kuma-democrats, umongameli yebo uzaqhubeka engubaba uBiden owebandla lama-democrats. Ubona lokho kusiba lomthelela bani kundlela uhulumende weMelika abusa ngayo?
Lokho kuvele yikho besenza lo nolukhetho olwaphakathi laphakathi. Kuthiwa khona ngama-checks and balances. Babona ukuthi laba ku-opposition bangena ukwenzela ukuthi kungabi alala shokosho for 4 years. Kuzawube khona uBiden khonapho kodwa nxa i-Senate isele kuma-Democrats ngoba laba abancinyane i-House yandisa ukuthi ihlangane iqume ibisi ihambisa ku-Senate ukwenzela ukuthi i-Senate ifake isidindo sayo. Nxa ebambe i-Senate kuza kuba ngcono ngoba izidindo eziningi azizoze zibe khona.
Nxa kungasenzakalanga ukuthi uDonald Trump abantu bakhe ekade ebafakile ukuthi bancintise nxa bengasanqobanga ngobuningi babo, umbona ephuma yini le sinqumo sokuthi yebo ngempela uzancintisa kukhetho lukamongameli?
UDonald Trump kuzadinge kwale athi uyangena kuphela ngoba yena ungumuntu othengiseleyo ukuthi ungokuthi abuse kuphela yena. Angithi ubezama ukuthi ayikhu khona lapha ekuqaliseni kombuso lo obukhona. So uzangena.
Umnumzana Raphael Mthombeni yisizalwane seZimbabwe esihlala kwelemelika, omunye wabavote izolo njalo uhlaziya ezombusazwe. Amazwe akwezekazi le-Europe athi akhangelele ukuba azakwamukela iziphephelo eziningi kulandela ukuhlasela kwele-Ukraine ngele-Russia. Athi kulabantu abafika phose izigidi ezilichumi, 6.9 million, ababaleke ezindlini zabo kwele-Ukraine. Lokhu kubikwa ngabentatheli izindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba ele Democratic Republic of Congo selixotshe kulelo lizwe intatheli izindaba yakwele France uSonia Rolley akwaziwa ukuba ubotshelweni. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, namhla sixoxa lo nkosazana Saneliso Dube odabuka eNyandeni esabelweni seMathebeleland South. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
South Africa ngenza ngokuzo ngumsebenzi nje.
Ye, wagcina uthola umsebenzi onjani?
Ngagcina ngingena ku-dispatch clerk.
Yikwenzani khonokho, Madube?
Uthudila ngama-computer. So uma abantu bethenga amakhompyutha then adlule ezandleni zami ngiwabuke ukuthi amakhompyutha alungele yini ukuhamba kwamanye amakhampani.
Ye, unjani umsebenzi lo? Unzima kumbe ngumsebenzi wawufundelayo?
Umsebenzi nami ngiwufunde sengikhona pha eGoli.
Ehhe, andubana kulokho wawusenzani ekhaya eZimbabwe?
Ngasuka laphana ngiphuma esikolweni sengishonelwe ngabazali. Abazali bami ngithe sengasenabo abazali ngeze South Africa. Ngikhukuza kwami sengizozama ukuthi ngithole umsebenzi.
Ye, wawusuka ngaphi khonapho? Njalo isikolo sangikhona kwakuthiwa kuyini?
Ngangisuka eNyandeni Village 3. Ngifunda eNyandeni Secondary School.
Kodwa waphutsha yini izifundo zakho eNyandeni Secondary?
Ngiziphutshanga izifundo zami.
Kukhona okwahluphayo?
Ya, kukhona okwahluphayo. Angizange ngisaziphutsha izifundo zami.
Ye, njengomuntu oyintandane sizokuthiwa kukhona okuzamayo, akusithethi kuyini?
Zama ukuvula i-charity home lapha eNyandeni emzini owathiwa ngabazali. So ngabona kuyinto enhle ukuthi lowo muzi ungavalwa, kodwa ngisize iy'ntandane nabafelokazi okukhulu nabogogo kuwo lowo muzi. Ngokuncane lokho mina engikutholayo nami eGoli.
Singathi khona manje siwenzeni ngakhonokho ocabanga ukuthi wenze?
Manje into esengiyenze laphana ngama-December bengifika ngiyahlanganisa impahla lana ama-second hand impahla ezindala. Ngihambe nazo ngale ngifike ngibavize bonke nge-23 zika-December babuye ngibashere lezo mpahla. Ngizama ukuthi ngithenge imbuzi, ngibulale laphana ukuthi banike ukudla, ngidinge uyiradio, ngibachayele ukuthi labe belekhisimusi batholelezana impahla ukuze labo uma kufika i-25 begqokile.
Ye, sizokuthiwa kukhona okucela ebantwini, ucela ukuthi bakuncede njani khonapho?
Ngihamba ngicela lakhe ngicela iy'mpahla, bayanginikeza ngizithumele ekhaya zifike zibekwe until ngiye ebantwaneni. Then into esemqoka manje ekade sengiyifisa kakhulu yiminibus. Yekade sengiyifisa engibona ukuthi abantwana laba engizitshela ukuthi ngiyabasiza ngempahla ukuya esikoleni kunzima. Bahamba i-distance enkulu kakhulu, umango abawuhambayo umkhulu kakhulu. So ngase ngibona ukuthi uma ngingazama ukuthi ngicele usizo lokuthi ngithole i-minibus kungaba easy ukuthi abantwana beye esikolweni.
Ye, so abafuna abangafisa ukuthi bakuncede bayakuthola njani, Madube?
Efonini, ku-Facebook ngikhona, ku-WhatsApp ngikhona, and then ngizoya vele ekhaya maduze.
Ye, ifoni
hamba nje ngo-December.
Ifoni number yakho ithini? Ucingo lwakho, akubani ucingo lwakho?
Ucingo lwami lithi 073-760-5591.
Akuluphinde, Madube?
073-760-5591. Ngiyabonga kakhulu balaleli, ngiyaludinga usizo. Nisaleni kahle, uNkulunkulu abe nani.
Unkosazana Saneliso Dube udabuka eNyandeni esabelweni seMathebeleland South. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg wele South Africa. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathukuthele ngombiko kahulumende weZimbabwe ukuthi uselungiselela ukwamukela abalama permit azaphelelwa isikhathi ngohlangula ngomnyaka ozayo. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Unkulumo ayethulela bezindaba umphathi ntambo ogatsha lezokuthulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mthwango Uthe sebetshela uhulumende weSouth Africa ukuthi bazilungiselele ukwemukela izalwane zeZimbabwe ezilamaphemithi aziphelelwa isikhathi ngohlangula. Unkosikazi Mthwango uthe ababuyela ekhaya laba bazavunyelwa ukungena lemota eyodwa kungelamthelo, bavunyelwe njalo ukungena lempahla zabo zonke mahala abebesebenzisa kweSouth Africa. Kodwa inkulumo le kukhanya ingehlanga kahle kunengi lezalwane zeZimbabwe esiziphile kweSouth Africa kweminyaka zisebenzisa amapermit la. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthi kuyethusa ukuthi ekhaya kungelamsebenzi lokuhlupheka kugcwele kangaka, uhulumende athi ulungiselele ukwamukela abebesebenzela kweSouth Africa.
Waye bathume ukuphi la abantu ukuthi uyabamukela? Babecele kuye yini ukuhamba kule amazwe adebekiyo esihlesale la eSouth Africa? Igovernment yeZimbabwe vela kumelanga iphawule njengandaba le, ngoba iyehlulekile ukugcina abantu ababo sebeze bagcwala amazwe ngamazwe lana eSouth Africa seze bexoshwa.
Le yinto egcizelelwe ngesinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Gretman Mgwebo.
Mbona ungathi igovernment yaseZimbabwe ayingadlali especially ngabantu. Into yasusa abantu ekhaya kuhlupheka, kumanje nje siphande semazweni still kusahlutshekwa ekhaya. Siyabona abantu balokhu besacrossa emngcwele besiya up and down, ngoba i-political situation vele yaseZimbabwe ayikakabi sesimeni sokuthi kuthiwa abantu bonke la abaphuma bebaleka umnotho bengabuyela kube right.
Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi inkulumo kahulumende le ibajiye bemangele.
Besikhangelele ukuthi uhulumende weZimbabwe uzaqhubeka ekhulumisana lohulumende weSouth Africa ukuthi avuselelwe la ma-permit, kodwa kukhanya usephose selahle ithawulo. Thina sifisa ukuthi ama-permit la ayavuselelwa.
Iinkokheli zamabandla ezombusazwe zona sezethule imibono ehlukeneyo. Umgcinihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change kweleSouth Africa uMnumzana Trustin Dlovu uthi akulalutho olulungiselwe abantu abasuka kweleSouth Africa.
Ngibona ngathi iphutha nje, ipolitiki nje abazamayo ukuthi bathenge ubuso, bathenge ukuthi babe ngabantu ababukekayo bangabantu abathanda abantu. Iziphathimandla zakithi kumele zifunde ukukhuluma iqiniso. Into bangenayo abayibeke nje ukuthi into enje asilayo. Bangaqambeli abantu amanga ukudlala ngempilo yabantu ngempela.
Kodwa isikhulumeli sebandla lezanu PF kweSouth Africa uMnumzana Kennedy Mandaza uthi bayabonga kakhulu ukuthi uhulumende weZimbabwe usekwenze kwabalula kakhulu kulabo abaphindela ekhaya.
Our hope is that our statutory instruments will come soon so that those who would want to start going home can go. And this is an indication of a listening government that is listening to the plight and concerns that are continuously raised by Zimbabweans in the diaspora.
Uthi bakhangelele ukuthi imithetho ezakwenza kube lula ukuphindela ekhaya iqale ukusebenza masinyane ukuze asebefuna ukubuyela bahle baqale kusasele isikhathi. Uthi lesi sibonelo sikahulumende olalela izikhalo zomphakathi nxa abantu kukhona abacela kuye. I-ofisi yomeli weZimbabwe kweleSouth Africa isiya kubeka kwacaca ukuthi ikhulumisene leSouth Africa ngodaba lwamaphemithi, kodwa futhi iyalihlonipha ilungelo leSouth Africa lokwenza ekufunayo elizweni layo. Mele Studio 7 Johannesburg kweleSouth Africa nginguThuso Khumalo.
Siyabonga Thuso Khumalo. I-Studio 7 izabe ilethulela okwenzakalayo nsuku zonke kwezemidlalo yenguqu ngenkezo ye-World Cup eDoha, Qatar. Sekunjalo, umncintiswano omkhulu lonyaka. Xhumana le-VOA uzwe konke ngomdlalo lo. Silethulela ngokugcweleyo imidlalo ingakaqali njalo isidlaliwe. Sixoxa labadlali abathiyeneyo, abaqeqetshi, labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke kanye labaseDoha. Sizabe sikhona imidlalo ize ifike emaphethelweni. Ungakhuthi imidlalo elizayethulelwa yi-VOA Africa. Asikholisenini imidlalo yenguqu sisonke. Live Talk namhla sixoxa ngokhetho lweMelika olwama midterms. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo yimi uMagumede uGaino Saidi ngisithi asidibaneni ngo 6:30 kusasekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.